mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasional and wealth vagift masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma. Dr. Makocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisondo nezvematongerwo enyika kuti vabayiwe nhumba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo. Izvo zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoi muparamende vakazvimiririra vaIsraeri Nyandoro. Dr. Masota vanoti chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kudzoserwa kumashure mudunhu nekuda kwekuti dzimwe nzvimbo hadzisi kusvikika nekuda kwemigwagwa isina kumira zvakanaka nekuda kwemvura yaputsawo mamwe mazambuko. Vatiwo nzvimbo dziri kunetsa kusvika dzinoti Mola, Mayove, Chalala neSiyakobhu pamwe nedzimwe nzvimbo kusanyatsa, asi vati havasati vave neuwandu hwevanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba muchikamu chino chekutanga munzvimbo idzi. Dunhu reMashonal and West rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete uye vari kutarisira kubaya vashandi vezveutano mumapazi ehurumende anosvika zviuru zvitanhatu mumazuva gumi ekutanga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.